Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 9/2017. Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzi wemaconstituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga reZANU PF. Vamwe vagari vemuchinhoyi vanoshoropodza tsika yekupa zvipo zvisina mwero kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vaimbo vegurukota rezvemari uye vaive murongi wemusangano muZANU PF vaIgnatius Chombo, Professor Love Mo Maduku, vanoti vaChombo vakazokwanisa kuburiswa mujeri nezuro uye vato vekumba kwavo nemhuri yavo. Profesa Maduku vanoti vane idire kuti vaChombo vachawanikwa vasina mhosva pavachadzokera kudare redzimhosva. Tanonoka hwandu weStudio 7 abata Profesa Maduku kuti tinzwe pamire nyaya iyi.
VaChombo vakabuda nezuro vanhu kwavo izvi.
Utano hwavo hwakamira sei?
Vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotiwo nesei pamwe kushuga nezvazviriraiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare redzimhosva rini?
Vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa ebail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa. Takanga takapiwa ndoatanga takamupinga takumbira kwamagistrate anga arambana magistrate akazobvuma nehigh court akaona kuti magistrate akakanganwa iwe wavo wekuti akabhadhariswa mari ye5000 vanoripota akasachipazwa kumaldra police station savariko nekuendesa matitle deeds taita kuti kana hurumende kumbira kuti munhu akatara angatiza vanoti hakuna munhu angatiza pakadaro izvavo.
So kuona kwenyimi munoona sokuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Taitanga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achinzwi nemhosva. Iye hurumende itombokira inosvika muna January vanhu vatombogadzira nyaya yavo. Iyo nyaya dzava kutaura dzinezve nyaya dzakaitika kare. Kanoka ngatingoenda kudare saukaona ava vari kupomera mhosva vaamukuwa kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti ne yamunoti statute of limitations yakavhura?
Dzimwe dzacho dzakuda kupfuura nekuti imwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years dzinenge dzisingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita ma12 years dzimwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachine senguva iyoyo here. Uyo nyaya dzacho dzakamira se takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbo vamwe vacho vari kuvatava vane mhosva takangana kuti vanhu vanga vari navo pamwe chete muhurumende saka pamwe voda umbo vanenge vava kubuda zvinotobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuonekwa kuti chii chiri kutaurwa yaingoya mhosva yatiungoona kutengeri yekuda kuti vangoti masoja anga avatora yaya aone kunge aine anga aine reason yekuvatora aitamuvadzosa ivo vakavatora zvikunze kwekutema.
Ko nyaya yokuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe mukamera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vangatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya iyi pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri mukwe wemugwera uri mukwa 25 November. Ndo vanga vangobva musimba mutwa vabva kuma soja mutwa 23 vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gwedzokota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja tikadai vaiona kunge zvichikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.
Vanga vari gweta revaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo, Professor Lavumo Maduku vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Batore MDC inotungamirwa navamogeni Shangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzima constituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunavo vane vanhu vaivayo vasina kone kufamba kureva kuti vanhu vari disabled.
Avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvhota munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma. Vasimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vanga vasina kunatsa kuinzwisisa. Ndenge sina kunatsa kusvitswa kune vanhu sematatsiro atachikunga kuti anga asvitswa nehurumende yakairira. Vabereki vedu parezvino tisu takuchovazivisa kuti chii chinonzi BVR. Wese munhu watiri kusvikira pamba pavo tichitaura navo tichiwadzana navo vari kutigamuchira mune.
Vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji. Vechidiki vezanu PF vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki wezanu PF audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyorisa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Ndaona kuti tisambe nema proof of residence zvazviri easy cause kana ari lodger maybe landlords vanogona kuramba ne proof of residence yavo kana kuti nepepa remagetsi kana remvura. So tangoonawo kuti isusu tatingabatana nevebvr zvaita easy kuti tifambe nemapepa naproof of residence ano mahaf justice kuti vane tichazongoko vanhu tichifambawo uyezve tichi encourageana kuti kuregista kuvhota sewhole nation chii zvakangonakawo.
Mumwewo wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Saka tine maafidavits atinenge tiinawo akakomishinwa nemacommissioner of oaths emuno muZimbabwe atakachifamba nawo atakachinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasunguka vaona mukana voenda vanoproducer that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirishonga.
I think it's very based because chisingangodivi inoisi kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, net6080 shortwave, mazuwa ose. Musakangana kuti tichange zve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Nengo dzedare reparamende dzinobva kumapata anopikisa dzinosanganisira amai Priscilla Misaira Mbwemushonga veMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mengube dziri kutarisira kuti mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vachaenda kudare reparamende vachinopindura mubvunzo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dare re National Assembly rinotarisirwa kuziya chikumbiro chamai Misaira Mbwemushonga icho chatove paorder paper rinove gwaro renyaya dzichazivwa mudare iri. Amai Misaira Mbwemushonga vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavo chinobvumidzwa pasi pebumbiro renyika uye tariro yavo ndeyekuti vamunangagwa vachasiyana nekatsika kevaimbova mutungamiriri vaRobert Mugabe avo vainge vasingadi kuzopindura mubvunzo yenhengo dzeparamende.
Tane zvinhu zvinowanisa pinda ende tiri kuona kuti president wacho apinda anga siri munhu anga achinyaranyedze kuya kuparliament. You remember kuti ari vice president anga achiuya kuparliament achitoita leader of the house achipindura mubvunzo. Saka haingaiti nyaya yainga mutemese musoro chaizvo. Ava baba havanombobvira vaita zvekuti vanouya kuparliament kusarango pepa yevangu ari prime minister. Saka takutoti ava regai tidzoka tangovabata zvichiri zvakadai so vasati vapinda mukuda kuita zvaiitwa nemumwe zvekuti vanotitisa
vaendera mberi vachiti vanotarisira kutsigiro kubva kune vamwe vavo kubva kumapato ese sezvo vese vange vachishuvira kuve nenguva nemutungamiriri wenyika.
Ndinofunga kuti vanhu vachazvarira nekuti inyaya yataichemerera tese. Mamembers of parliament chikurukuru chavainyaya yekuchema nezvazvo ndechekuti hatina nguva yekutaura napresident venyika ndiyeti ndisu takamirira vanhu pasi. Saka tinoda kuti tiunze zvinhu zvedu president chipindurana navo tichivabvunza kuti zviri kufamba sei izvi zviri kuenda kupi kuitira kuti kudzokera kwatichidzokera tinenge tine tsananguti. Saka handisi kuona kuti pane munhu angati haasi kuda kuti president vauye vazokurukura nesu.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai muparamende vainnocent konese vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika apote achienda kunosangana nevadare muparamende sezvinodiwa nebumbiro renyika. Vati izvi zvinopa mukana wekuti mutungamiriri anzwe nhunha dzevanhu vaanotungamira dzinenge dziine nhengo dzeparamende.
Tichazvitsigira zvakasimba tinozvifarira tinofunga kuti ndo zvinhu zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe kuti vamiriri vevanhu vapote vachiwana mukana wekubvunza nhunha dzinenge dziine vanhu kuti kana mutungamiriri wenyika akasauya kuparamende hapana imwe nzira yatinokwanisa kuti tingichaura naye bumbiro redu rakapa mukana wekuti zvinhu zvakadaro zviitike.
VaMugabe nemakurukota avo akawanda vange vasingaendi kuparamende uye nhengo dzedare iri kubva kumapato ese dzaigara dzichinyunyuta nenyaya iyi. Asi vagonese vati svondo rino makurukota avamunangagwa akaenda kudare uku akawanda uye vane tariro yekuti makurukota ese nemutungamiri wenyika vachange vachienda kudare kuzopindura mubvunzo. Svondo rega rega
vamaminista anga asiri kuteerera. Saka tine chivimbo chokuti matangira avakaita nezuro vakauya vakati wandei dei zvikaramba zvakadaro. Uyezve vamunangagwa pavanga vachiri muimba huru vaigara vachizvitaura nekuti ivo pachavo vamunangagwa vaipota vachiuya kana pavanenge vachingoripo vaiuya. Saka tinofungidzira kuti zvavavo vapanyanga vachakwanisa kutinda makurukota avo kuti ivo semunhu anoti anoda kutungamira paexample vachabva vapawo example kune makurukota avo.
Hatina kukwanisa kunzwa diviri renhengo dzeparamende dzezanupf panyaya iyi. Panguva yavamugabe nhengo dzeparamende kubva kumapato ese matatu ari muparamende dzaigara dzichinyunyuta nokuita kumakurukota avo ainge asingauyi kudare iri. Mutauri wedare iri vajacob mudenda vakatombonyorera kune vaiva mutungamiri wenyika varobert mugabe pamusoro penyaya iyi asi hapana chakabuda sezvo vamugabe vacho vange vasingaendiwo kudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
tinogamuchirai muchikamu che Women Forum chatinotarisa zvinosangana nemadzimai. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichipa kumudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mhosva yekuisira vaRobert Mugabe pasi. Mamwe madzimai anovachenesa achiti vaimbo vemutungamiri wenyika ava vanga vasichadivi neveruzhinji. Mutoro wedu enawo Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vachitarisira kukwikwidza senhengo yeparamende yakazvimiririra muzvare Linda Masarira vanoti maitiro amai Mugabe ndoakakonzera kuti murume wavo arasikirwe nechigaro cheutungamiriri. Muzvare Masarira vanoti amai Mugabe vakasvidza chigaro chemutungamiriri wenyika kusvika chisisina chiremera, izvo zvakazoita kuti murume wavo abviswe pachigaro ichi.
Mai Mugabe vanotopomerwa mhosva yekuisira murume wavo pasi nokuti vakanga vaakuzvisvidza, vaakuzviisa pamberi pomurume wavo aive akabudirira musarudzo kuti atungamirire Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo namai Fadza Inhamo, mugari wekumusha weEpworth, avo vanoti madzimai anofanirwa kuva vavaki pamwe nekuita hanya neupenyu hwevanhu vese, kwete kungotarira zvemumba mavanenge vari chete.
Vanofanirwa kutora roo yekuvakiridza, kwete roo yekuramba tichipusha kuti ramba wakabatirira kana kuti ramba uchiita zvisizvo.
Asi mumwe wevechidiki muzvare Sibono Kuhle Buhlungu vanoti amai Mugabe wakazongosundidzira danda ranga roda kuwasharo. Muzvare Buhlungu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvagara zvaneta neutonga hwava Mugabe asi zvichishaya mukana wokuratidzira nyunyuto yavo.
I think vanhu vanga vatogara vaneta and kuti zvinhu zvinyatsoomesesa inyaya yekuti taitadza kana kutowana maplatforms aunokwanisa kutoti munyatsozviexpressa kuti vanhu vachada vamugave.
Muzvare Buhlungu vanotiwo chidzidzo chikuru chavakawana pakusiya basa kwavamugabe ndechekuti madzimai anofanirwa kuzvininipisa zvisinei nezvigaro zvavanazvo.
Chidzidzo chekutanga kuzvininipisa semudzimai chinhu chinotobva kuvhira muBhaibheri. Pane patinofanirwa kusvika pakuti tizvininipise, especially kuvarume, whether ndewako kana kuti hasi murume wako, but unofanirwa kutozvininipisa kwete kubva watozvisimudza semukadzi iwe semudzimai wakuda kuita kunge ndiuri pamusorosoro. You could be having my facts nemapoints ari right, handiti, but the way yaunozozvihandla meseji yako haizogamuchirwe in a proper way.
Amai Lucy Makazo Mazingi vanotiwo zvakaitika kuna amai Mugabe zvinogona kuitika kune mamwe madzimai. Amai Mazingi vanoti amai Mugabe vakashandiswa nevanhurume vakayambira madzimai kunyanya remunyaya dzezvematongerwo enyika kuti vanofanirwa kuzvimirira kwete kutsamhira pazvigaro zvevarume vavo.
Kamai Mugabe zvavakaita, pane vanhu vaivashandisa ende havasiriwo chete mukadzi anoshandiswa. Kana tichitava nyaya dzepolitics totava nyaya dzekuitisana. Vanhu vanoitiswa kazhinji vakadzi. Isusu semadzimai taitozviona kuti mukadzi uyu ari kushandiswa nevanhu vaida nyaya dzepower. Bhosi pane nyaya dzepower. Kana tichitava takatarisa varume, varume is all about power ne is all about themselves. Kana usingakwanise kupinda mupolitics wega sa charity usapinde nekuti uda kupinda pamusana pekuti murume wako ndiye aripo, zvimirire uri wega. I think nguva yekuti madzimai tizvimirire tega, tipinde tega as equal partners in politics ndo nguva ino, kwete kuda kuhwanda nekuti ndiri mukadzi waningi, ningi murume wangu. Zvinogona kukusvitsa panguva yakaoma. Tikazvimirire wega, zvishandire wega.
Amai Mugabe vaive nembiri yekupopota nekutuka nhengo dzebato rezanupf pamisangano yebato iri kana paizvapo paiunganiwa. Amai Mugabe ndovakatanga kubuda pachena kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vakanga vasingachavadi mubato rezanupf. Izvi zvinonziwo nevamwe madzimai pachava havana kubatana uye havatsigirani kana mumwe ari pachigaro. Amai Mugabe vakazodzokorodza maitiro avo zvakare kusvika pakuzodzingwa kwava Emerson Munangagwa gore rino, avo vave mutungamiriri wenyika mushure mekubatsirwa nemauto kubvisa vamugabe pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Gam kugamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Ngatingwei hurukuro yandaita naPastor Patrick Philip Mugadza vekereke Remnant Church. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchikamu chedu tiri kutarisa hope dzakarotwa namufundisi veRemnant Church Pastor Philip Patrick Mugadza, ekuti vakarotswa vachinzi vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaizoshaya musi wa 17 Gumiguru 2017. Asi izvi hazvina kuitika. Chinoshamisa ndechekuti papera mwedzi kubva pamazuva akanga akarotswa mufundisi Mugadza, vaMugabe vakakwanisa kunge vachisiyiswa basa nemauto vachibviswa pachigaro. Regai tiite hurukure tinzwe kubva kuna Pastor Mugadza. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Pastor Mugadza.
Chokenda baba Jonga, makadini zvenyu.
Aiwa, ndiri mupenyu zvikuru Pastor Mugadza. Vateereri Pastor Mugadza vanga vachitinetsa nekuda kunzwisisa kuti Pastor Mugadza vari kuti nezvakaitika zvatakaona zvakazoitika kune vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvekuti vakazosiyiswa basa exactly 1 month kana kuti mwedzi mumwe chete mushure mekunge mapawo date rehope dzamaka marota remusi wa 17 Oktobha.
Regani taure shoma shoma ndichidai kuti even musi wacho chaiwo wandakataura wa 17 paya vakapiwa reward rakanga vapiwa iya bato reUN ndokubva vazotorerwazve pasina nguva yakareba. Ndo pazvakatangira ipapo nyaya yavo yokuwira kwavo pasi pari panyama, asi kana pari pamweya zvanga zvatanga kare kare. Rega nditaure ndichidai baba Jonga kuti zvakaitika izvi ndakazviziva 10 years ago 2007. Marivanditaurira vachitiwo vaudze vaMugabe kuti vasaisa vamunangagwa semuteregeri wavo, nekuti zvikangodaro chete vachabviswa pachigaro zvekare havazokwanisa kufira munyika yeZimbabwe. Asi ndandichida kuti vakwanise kufamba vakasununguka munyika yeZimbabwe, asi kana vakaterera vakazvinhu zvakanaka havazofira muno munyika yeZimbabwe. Saka pazvanga zvichiitika izvi pazvakazoitika dai sei ndavaona Mwari vakamhontaurira nyaya iyi. Ndikatoudza umwe munhu anosenzera kambani inonzi IDDZ anonzi Maizinyemba, ndakavanyorera nyaya iyi kuti ndo Mwari zvavandiudza kuti ndo zvichaitika dai munoudza president. Ndofunga havana kuita zvakanaka, handizivi iko zvino kuti vari kuzviona sei.
Tichitarisa pane zvakazoitika pana vaMugabe, imi makamata ndofunga vazonge vawedzerwa nguva yekunge vachirarama. Saka tingati here apa Mwari vakazokasika zvakare kuvatorera nguva yavakanga vambovawedzera?
Aiwa, nguva yavakanga vawedzera haisi nguva yekutonga, yakanga iri nguva yekurarama. Nokuti ndakati ini nyaya yekuti inyaya yekufa, kwete kufa kwechinyi kwepolitics. Aiwa,
tichitarisawo ramangwana reZimbabwe neutongi hutsva huripo hwamunangagwa, mune zvamati marotswawo here pamusoro pazvo?
Mwari vakataura kare, nokuti vanogara vachingotaura nyangoti musi wao chaiwo chaiwo vamunangagwa kwavakaiswa pachigaro. Asi Mwari vakarangidza kuti aiwa, hatina nguva yakareba tinavo. Saka vapa kuti vanzwisise nyaya yekuti pavari iko zvino vari pachinzvimbo ichi kuti vave bridge pamusoro penyika ino. Saka vakasanzwisisa izvo nyaya yekuti havasiriwo mutungamiriri wenyika ino, vachaunza shanduko munyika ino, vachaita dambudziko. Asi vakanzwisisa nyaya iyoyi vachameka sure kuti zvivauri zvigadziriswe, vanozvigadzirisa voumbawo legacy yavo yekuti vahanzi aiwa, pakauyawo murume akauya akamisikidza zvinhu asingazvitarisi iye. Notenda zvikuru vaChiwenga vakaita kuti vaite zvinhu izvozvi vagozopawo zvekare vane vamunangagwa. Saka kuti vanhu vese vatungamiri vasvike pakunzwisisa kuti mamiriro akaita vanhu veZimbabwe vachimira navo yakanga iri nyaya yekuti varatidze kuti aiwa zvanga zvichiitika zvanga zvisingavafadzi utungamiri hwaMugabe hwahusingavafadzi zvachose saka ivo ndovachiita nokumira kunoratidza kuti vane vanhu pamwoyo yavo.
Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nemhemberero mushure mekunge Rodwell Chinyengetere atora mukombe Castle Lager Soccer Star of the Year. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Aya ndiyo maungira akasimudza chaunga paive pakaungana mhuri yenhabvu muZimbabwe manheru anezuro apo Rodwell Chinyengetere weFC Platinum akatora mukombe we-2017 Soccer Star of the Year pamberi paKelvin Moyo weFC Platinum naOcean Mushure weDynamos. Kunyange hazvo vamwe vaifungira kuti Mushure ndiye achaenda nemukombe uyu, Chinyengetere akawanikwa akatamba zvinodakadza kudarika vatambi vese munyika ndokupiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora iyo akatambidzwa nemukuru wekumahofisi eDelta Beverages vaMaxen Karombo. Mukombe mukuru uyu waive mumaoko aHard Life Zvirekwi weCapes United uyo ane mashoko kuna Chinyengetere.
Ndinomuti makorokoto uwe nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwemutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge akwanisa kunzi Soccer Star.
Pakupedza ari pachinhanho chechipiri, Moyo akapiwa mari inoita iyo zviuru zvina Mushure ndokutendwawo nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora. Vamwe vaikwikwidza kutora mukombe weSoccer Star of the Year uyu avo vakapiwa chiuru chimwe chete chemadhora ndiDominic Chungwa naDevon Chafa veCapes United, Christian Epupa weDynamos, Terence Dukamanja Tichaona Mabhura naKwada Amin Vengezi Platinum Stars pamwe chete naMoses Jackson naClement Matau veChicken Inn. Asi mufaro mumusha weFC Platinum hauna kutanga nekugumira pana Chinyengetere naMoyo chete sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza akatora mukombe weCastle Lager Coach of the Year achikunda Lloyd Mutasa weDynamos.
Coach of the Year season 2017 is Norman Mapeza FC Platinum.
Elvis Chipezeze weChicken Inn ndiye akatora mukombe waGoalkeeper of the Year, Ruzive Ruzive achitorawo mukombe weReferee of the Year, Kanove Kechitatu achitora mukombe uyu. VaFelix Tangawarima avo vave kurairidza varidzi vepembe vari pasi peFIFA vakatorawo mukombe uyu katanhatu kakateverana. Leroy Mavhunga weYada ndiye akatora mukombe wekuve wechidiki ari kuratidza ramangwana rakajeka kana kuti Rookie of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vanoburiswa kunze kumushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanopinda mumigwagwa mukambuzuma vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo vanobva kubato riri kutonga reZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gifts Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njengali tshona njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 9 uMpalakazi 2017. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe umsebenzi.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshe umsebenzi, ngoba yena owayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa ngabesilisa.
Xa ungaya emacourt uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zokudlwangudlwangu ezimbili kumbe ezintathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi unkosikazi Grace Mugabe wenza ukuthi umkakhe umnumzana Robert Mugabe achiye isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Bathi lokhu yikho okwenza ukuthi ibutho lihluthune intambo zombuso selibona ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wayesifuna isikhundla somkakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakhulume lomsakazo weVOA Studio 7 bathe uMugabe wachiya isikhundla sikamongameli eseyangiswe okumangalisayo ngunkosikazi wakhe owayethuka abanye abakubandla leli okungelankawulo. Bathi kwakusobala ukuthi unkosikazi Mugabe wayefuna ukuthi kufika umhlangano weZANU-PF Extraordinary Congress ozakwenziwa kunsukwane ezilandelayo esephendla indlela yokuthi abe ngumsekeli kamongameli. Bathi lokhu kwakuzakwenza ukuthi acine esengena esikhundleni sikamongameli ngoba umkakhe wayesekhanya ukuthi usephela amandla ngenxa yokuluphala. Okwamanje usevalelwe phandle kwakho konke okwenzakala kubandla leli kulandela ukugenqulwa kwaMugabe embusweni ngumnumzana Emmerson Mnangagwa owabambisana lebutho ukuthi athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abathi unkosikazi Mugabe wenza ukuthi umkakhe achiye umsebenzi ngumfundisi Tafumane Clement Zenda owenhlanganiso yeChristian Voice Zimbabwe othi ukwenza kwakhe kwakhuba abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu kubandla elibusayo eleZANU-PF. Umfundisi Zenda uthi akusamelanga abantu bazihluphe ngonkosikazi Mugabe ngoba usengumuntu kazana.
Icala lakhona ayisocala esingathi ke lingafakwa emthethweni ukuthi ke waqhupha ubaba umsebenzi, kodwa ke hayi sokusele nje ukuthi kasahlonipheki ngumama ozuza lapha angahambela khona ngenxa yenhloni. Ngesenzo sakhe esinjalo wagcina ekhuphisa ubaba umsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana James Kamwendo isakhamuzi sakoBulawayo othi kusobala ukuthi umnumzana Mugabe wachiya isikhundla sakhe ngenxa yomkakhe owaye lomlomo ongahlalwa mpukane.
Yena vele indaba zepolitics lezi khanya ngani kazwisisi. Wayengaboni ukuthi lokhu akwenzayo kuyakwanisa ukungenisa indoda yakhe enkingeni.
Imbono kamnumzana Kamwendo igcizelelwe ngumnumzana Themba Lunga isakhamuzi seKariba othi kwaba liphutha elikhulu ukuthi Mugabe avumele umkakhe athethise abantu emphakathini abagoqela owayengumsekeli wakhe engakaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru uMnangagwa lamanye amalunga ebandla leZANU-PF.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi, ngoba yena owayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Ubone ngani lokhu kwakungeke kwenzakale ngabe unkosikazi kaMugabe wokuqala umuyi unkosikazi Sali Mugabe wayesaphila?
Kwakusobala ukuthi nxa wayethole umuntu omkakhe wokuqala ngakabhanga wayephila, wayeza kukwanisa ukuthi emkhulumelayo ukuthi achiye umsebenzi izinto zisalungile.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi laye ukhulume ngodaba lolu.
Lami ngibona nganda ngwala njalo sibi ngoba into eyahlukumeza uZulu labantu bonke nje ikhona kwana indlela ade seziphatha ngayo ukuthi kona indawo zonke sehamba esengothethisayo kumbe kusemaralini and west of I think labo sinto okwahlukaba yi-cutting point ukuthethisa usechurch.
Unkosikazi Mgabe kwesinye isikhathi wayesethula amagama asindayo emphakathini esithi kulabantu abafuna ukususa umkakhe esikhundleni okungekho emthethweni. Umgabe uthiye umsebenzi mhlaka 21 ngolwezi ibutho lesizwe lize lihluthune intambo zombuso lisithi kulabantu abakucele le-Generation 40 abazaphazamisa ukubusa kwakhe. Ibutho lathi unkosikazi Mgabe labanye bakhe base bebusa okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Sicela lisibukele khonapho-ke kuFacebook uVOA Ndebele lapho esiphuma khona okwamanje. Siphinde siphumele emsakazweni khonangapho-ke weStudio 7. Silethemba lokuthi lisilalele. So-ke nxa ukuthi lisibukele khona manje sicela litshiye inombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele khonangapho sikhulume ngokuthi kambe ukukhahlanyezwa kwabomama likubona njani. Abesilisa labo bakhahlanyezwa yini? So-ke nxa ufuna ukuthi ungena kuhlelo khona manje phosela-ke ibizo lakho kunampana-ke uVio Ndebele ube susitsho ke ukuthi ufuna ukungena kuhlelo ufake le nombolo yakho siyakufonela ukuthi ubuye khonapha-ke emsakazweni. Ye, abesifazana lamantombazana edolobheni leGwanda lamhla bangene emigwaqweni benanza insuku ezilijumi lasithupha zokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana ezindlini. Lo mkhankaso ujonge ukuxwayisa uZulu ikakhulu omama ngodlakela lwezindlini kulandela imbiko eveza ukuthi ngeviki emthethwandaba kamantshi edolobheni leGwanda kuthethwa amacala amathathu wodlakela lwezindlini. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje umkhankaso wokulwisana lodlakela kubomama lamantombazana owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uzosiya emaphethelweni. Omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangene ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha lihlekana angene ezitaladeni kumkhankaso obugoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa iganabu kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Nkiwane umqondisi we-WODAS uthi bamanganele ezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uZulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Nkiwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho yikho nje bengene ezitaladeni.
Xa ungaya emakhot uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathuniswanga izindaba zokudlongdlongo ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo ukuthi omama labo baba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubobaba labobaba bengathuthi kubomama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene esitaladeni besuka elokitini elidala leGwanda eJawunda besiyafika ePhakama. Uthi babambane le-orders ngoba labo njengenhlanganiso belwisana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Lamhlanje besimatsha lenhlanganiso e-orders, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakume.
Umkhankaso wokuqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bade bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eGwanda.
Okwamanje sokuyisikhathi sezemaphandleni, ake sizwe ukuthi uMthungameli Nkomo usiphatheleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbuna.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguMthungameli Nkomo. Namhlanje ngisesigabeni seBinga North njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani ngapho esikhiweni?
Hayi kukahle ngapha. Esigabeni sakho siyazi kuvama ukuba lohlupho lwamanzi. Unjani umumo kathesi?
Amanzi elokhu eludubo Nkomo eBinga North asikabi lawo amanzi esiwakhangelele ukuthi sibe lawo njengesigaba. Kodwa esesikwenza ukuthi ngikhuluma kanje nisendleleni ihamba lomanjimela ukuthi ebona iwadi ngewadi siyabonisana ukuthi singeza njani ukuthi kwakhiwe amadamu at least enye lenye iwadi ikwanise ukuthi ibe namanzi okunatha, ibe namanzi okulima, ibe namanzi okuthi ufuyo lazo zinatha.
Selitholile yini abangalincedisa ukugebha izikotsho lokulungisa amadamu?
Sesitholile uncedo olunganelisa ukuthi sakhe amadamu athize. Yikuthi nje bevele singakatholile lolu ncedo thina bese siqalisile njengesigaba ukuthi sizisebenzele sodwa ngewadi la ngewadi bese siqalisile ukusebenza ukuthi silungisise ukuthi kutholakale amanzi okunatha, lamanzi okulima, lamanzi okuthi izifuyo zethu zinathe. So ke uncedo lobeso silutholile kathesi sithole uncedo olungayenza ukuthi sikwanise ukuthi sengezelele kulokho kade kuvele sesukuqalisile njengesigaba.
Umphathi ntambo wezemali uBabuchinamasa sethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget, ubeke eceleni imali ezasetshenziswa ukulungisa amadamu. Ukulungisa vele khona lokugebha amatsha, libona ngani lizathola lani impijana yini kulimali?
Sikhangelele ukuthi nxa kuyikuthi uhulumende esebeka imali eyokuthi ngiyokulungisisa amanzi, amadamu lendawo zokuthi abantu bethole amanzi okunatha, esiwukhangeleleyo ukuthi asingeke sasala eceleni. Osokusele kuphela ukuthi nje etsho umnumzana uThinamasa ukuthi khona nxa ethe wahlela ngaleyo ndlela esinye lesinye isigaba siyathola imali enganani. Asikhangelelanga ukuthi siswele ngoba lathi sinje lohlupho lwamanzi. So kutsho ukuthi leyo mali izasebenza lapho lalapho okulohlupho lwamanzi, so sikhangelele ukuthi sizathola njengabanye bonke abayabetholile.
Ungathi abahamba umango omude besiyakukha amanzi bahamba amakhilomitha amangakhi?
Silabantu abahamba amakhilomitha afika kumashumi amabili behamba besiyadinga amanzi, 20 kilometers besiyadinga amanzi. And sikhuluma ngabantu abokuthi ngabantu abahlezi endaweni eseduze loZambezi. UZambezi yomfula omkhulu kwedlula eminye yonke imfula eZimbabwe lapha. soke sikhangele ukuthi labo bantu abafana labona labo babe ngabantu abazakwanza ukuthi bethole amanzi endaweni eseduze kwedlula lapha abayithola khona ama 20 kilometers asenze ukuthi omama bethu bengabi ngabomama ababukekayo ngenxa yokuthi bahamba imango emide besiyadinga amanzi.
Babe sikhangani khonapho ngenkonxa kumbe balenqola?
Babe siyakukhangela inkonxa.
Ngomango omude impela lo ma umuntu ehamba ngenyawo.
Akuvele akulunganga ukuthi kube lo muntu namhlanje lokhu saba lozibuse iminyaka engamashumi amabili saba lozibuse ukuthi kube lo muntu lokhu ehamba imango enjalo esiyadinga amanzi okunatha khona akulunganga ngoba okwakuqala angathatha ehambe eyekukha awokunatha esuka khona bokufuze ukuthi eyekukha okuthi besebenzise eminye imisebenzi ekufuze ukuthi isetshenzwe emakhaya ebese suka khonapho ebese sithi lo mama nxa ehambe umbango ongako yikuyini okunyaza kwansi ukukwenza ngaphakathina komuzi wakhe asakwanisa ukuthi yenze ezinye zizinto ezingayenza ukuthi ethuthuke i-development ayisayi kuba khona so kufuze ukuthi-ke khona lokho sikuqume sikuyenza ukuthi kungasabi khona ukwenzela ukuthi isigaba sonke sithuthuke.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Sibanda, siyabonga.
Ngiyabonga Ntunga.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntunga Milinkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntunga Milinkomo, ubelela ngelihleke mfowethu. Enkundleni okwamanje sokungena uChris Gande kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Elingayo litshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo, igama nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Alexander Mate okhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga ngokusambukela kuhlelo Mr. Gande.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eNamibia, sikhangele ukubana sokulombuso omutsha eZimbabwe?
ENamibia kukahle njalo siyawuthakazelela umbuso omutsha lo okhona eZimbabwe.
Zona izizalwane zeNamibia zithini nxa zikhangela ukubana sokulo mbuso omutsha? Azilikhuthazi yini ukuthi libuyele ekhaya?
Ye, baba bakhanya ngani nxa bona bekukhangele babona ngani kulobungcono ngokutshintsha kombuso weZimbabwe, ngathi ukuthi ngokutshintsha kobusayo kubekwa yena umnumzana Mnangagwa. Kodwa ngabona into abangayaziyo yikubana ukutshintsha inguquko eZimbabwe ayikabi khona kangako, njalo labo ngibona bakhangelele ukubana bebe lamathuba okubana bengene emisebenzini ekhona ngasendaweni yabo, ngitsho lapha in their own country ezweni labo. So kutsho ukuthi babe bekubona ukubana amaZimbabweni angasuka eNamibia esiya kwele Zimbabwe, labo babavulela amathuba okubana besebenze elizweni labo. Loba nje ngibona ngani in terms of ama-professionals Namibia ibingakabi nawo kangako.
Ubona abanye abavela eZimbabwe ke abahlala khona ngapha eNamibia bakhona yini abathi sebefuna ukubuyela ekhaya ngenxa yombuso omutsha?
Kunjanjezwa abatho njalo, kodwa abanye balombono wokubana ukuze wena ubuyele ekhaya ungabizwanga akuyenzi, ngoba kumele utshele ukubana sokumele ubuye umumo sunje, imisebenzi sivulekile, ama recruitment freeze ase unfreeziwe, i-economy layo sisebenza kangcono, siperforma kakuhle. Uyabona kulento eziningi ongathi uzikhangele nxa ungumuntu.
Sikhuluma nje, bakhona yini abalungiselela ukuya ekhaya, ukuya ukuphumula kukhefu lele le Christmas?
Bangaba khona nje abalutshwana kodwa yabona abanye bahamba bakhanda ukuthi banabe ukubana behambe but abanye kodwa abanye bayabesebenza ngoba kumakhefu lapha ama-economies anjengalawa bayakunika nje i-overtime bekunike nje okungani kuthe phezulu so umuntu uyabe bona ukubana kungcono ukubana asebenze omunye ulakho ukubana ayeke umsebenzi abe nesikhathi semuli yakhe.
Manje abangayi ekhaya balidlala njani ikhefu lele le-Christmas khona ngapho? Kuyafana yini lokwekhaya lokwano okokugqoka impahla ezintsha abantwana kugidwa kudliwe ezimnandi?
Ye, mbona ngani ngapha kungani kuphezulu kangako ngoba ama-economies lawa they are very functional. Bangabe labo nje bekhalakhala ngokunye kodwa mbona ngani bangcono kwele Zimbabwe. Kodwa ekhaya kungaba lokuthenga impahla ezintsha kodwa angibone ukuthi iyabe into engaba engeneliswa ngabaningi ukubana bethenga impahla ezintsha. Kodwa laphaya ngiyayibone nje abantu bangani bayabekhulisa bethakathekela ngendlela yona leyo. Yikho abakukhangeleleyo khonoko.
Ngamafitshane ungathini wena ngelizwe lona lele leNamibia kakhulu ngesikhathi sona lesi esekhisimusi? Lilizwe ongafisela ukuthi uyidlalele khona ngapho ikhisimusi kumbe uye eZimbabwe?
INamibia ngibona ngani ingani iyafana naleZimbabwe. Lokho ngisho ngoba abantu beNamibia ngabantu abazehlisayo, ngabantu abangela kuzigqaja, ngabantu abangela ingqondo zomvukela. Ibona bengabantu nje abaphila kakuhle nje labanye abantu. Loba nje ingxenye labo bengaba lamaphutha endaweni ezitshiyeneyo ngokutshiyana kwama-cultures. Kodwa ngabantu abalungileyo, ngabantu abahle. Ukuyidlalela ngapha noma eNamibia konke kuyabe kukahle kodwa noma eZimbabwe yini konke kuyabe kukahle kodwa eZimbabwe njengasekhaya ekhaya kukahle lakho.
Hayi, kwezwakala, sibongile. Ube lobusuku obuhle khona ngapha eNamibia.
Okay, lati siyabonga kakhulu.
Alright. Lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe, isizalwane seZimbabwe esihlala eNamibia. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Siyabonga kakhulu ke jahe elidala Chris Gande usitela khonapha kekade senkundleni. Ake silaleleke ingxoxo eyenziwe lamhlanje ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Sihlaziya udaba lwemikhankaso yokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana i-16 Days Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ikuthi impendulo yami ayikho based on any statistics kodwa i-experience yami empilweni njenge-politician ngizihambela ngikhuluma labantu. Ngibona ngazathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babekhakazo lesiyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi eziningi zenziwa kubo bathule bangabi nakho ukuyaripota. Anila ama-statistics kodwa mbona ngazathi practically khonapho andivana we-have an open okuchachileyo ukuthi nxa umama esebalekile okufana nabomsasa umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo yena uzalalaphi, uzahlalaphi, yiphi i-social support azayizuza.
Sesikhangela-ke amantombazana wona singathi ahlukuluzwa yini elizweni?
Indlela zokuhlukuluzwa ziningi kakhulu ukuhlanganisa ukusikeliza ukuthethiswa kumbe ukuthi umntwana engahlali kuhle elokhu ethethiswa siyakwazi ukuthi sinezintandane eziningi ezibakhona ngenxa yokuthi abazali bayaphela nemikhuhlane le eyafehlelayo abo-HIV and AIDS amanye ngama-accident abantwana nxa sebezintandane sebegcinwa iziningi kusuka kube lokungahlali kuhle kwabantwana kaneniningi njalo into yokuthi khonapha sidila le ikhonomi engasebenzi kuhle kutho ukuthi lalabo ama-relatives ayabe befanele bagcine abantwana labo lapho abalapho akumeli imali yokuthi babagcine ba so kwesinye isikhathi umntwana uyahanjiswa ayesebenza angakakhuli ukuthi abe ngumuntu osesebenzi.
Kodwa okokudla le mfundo nxa libhodabhoda nje esigabeni kukhanya abantwana abaningi bayakuthola yini ukuya esikolo lokudla?
Ukuya esikolo kwakhona lokudla kuyahlupha phela khona ukuthi wena anti wakhona nxa usithethe labo bantu abakamnweni abangasela muntu obagcinayo ohlala labo ilabo abakho lawe ichoyisi kaningi izakuba ngiye ukuthi kahle ngigcina bani laba ngibahambise bayosebenza ingathola ukuthi kule child labour and into leyo ayikhulunywa kakhulu kwelakithi ngiyakumbula sisasekulabour sasile program yokusebenzisana lohulumende ukuthi sikhankase against i-child labour izizathu ezenza ukuthi abantwana abaningi bahanjise bayosebenza even kumagodi khanini lani lani lasemaplazini bencedisa abazali babo yinto yokuthi i-economy kayisebenzi kuhle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Lithiye indlebe phela ngevikezayo ukuthi lizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga uyabe eliphakuleleni ye utshone kuhle khona ngapho lapho khona Sithandekile Mhlanga. Ye sizacela abantu ukuthi litho ukuthi likubona njani ukukhahlanyezwa kwabomama ngabesilisa. Sifakeke khonoku ke kuFacebook kuVOA Studio 7, so ngenani kompana kuVOA Ndebele, so ngenani kompana sibile ebulenjini litho ukuthi likubona njani khonoku. Abesilisa ke bayakhahlanyezwa labo yini, sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakhonoku. Kule mpendulo ke esizitholileyo lapha ngilezimbili ezivela kwabanye benu, uNtukameli Mncube uthe ngempela kukhahlamezwa omama labesilisa ezindlini. Uthi eminye uthi khona eminye imithetho ehambelana lokuvikela abesifazana yiyo esidunga abantu ezindlini. So uyakubeka khonapha ke uNtukameli Mncube ukuthi hey imithetho ekhona leyi ngazani isilimaza uZulu. Livumelana laye kumbe hathi khulumani sizwe Zulukandaba. Kuzobuya umamanxulumana mbuyazo ukuthi mina angivumelane le ndaba yokuthi indoda epheleleyo njengami ingahlukunyezwa ngumfazi. Indoda yiyo phela ekhokhela umuzi, owesifazana uyaphela sezegcwalisela khonokho kumele kwenziwe ngekhaya. Kodwa mbona ngazani isikhathi sethu kungani sesidliwe ngumangoye sokule mzuzwana nje emlutshwane. So singakehlukani ke lamhlanje indaba ekade sigokhela si abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe emsebenzini. Kuzobuya njalo abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesilisa. Siligqiba lamhlanje udaba lethu lamhlanje indaba zethu lamhlanje kuStudio 7. Ngilethemba lokuthi silalela ke ekuseni ngo 7 AM ngiyabe indlani khonapha ke sixoxa ukuthi sibone ukuthi sibonisana ngakho konke khonoku okuphathelene leZimbabwe. Ye lingakhohlwa ukuthi le iStudio 7 phela esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha emsakazweni weVoice of America sise Washington DC. Osevalisa ngeke ngenjabulo ngoGibbs Dube. Salani kahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.